This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kurume 22 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Adai aivi hako nekutikisana nevamutsvangwa, because vamutsvangwa igamba rehondo. Munhu akarwa hondo yechimuringa akanga asingapengi paairwa hondo yechimuringa, akanga ari rai.
Vakarwa hondo yerusununguko vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vakasukuwere navaJonathan Moyo varasika gwara remusangano weZanu PF, nekudaro ngavadzingwe mubato.
Iye mutsvangwa kana chitaura ari kumu werebva kwaanenge ari kana kungave kufamu kwake kana kubhawa zano kuma business.
Asi mumwe wechidiki ari kunziwa rasika gwara vachipanga vanoti zviri kutaurwa nevakarwa hondo ndezvemugotsi matsuro. Vamwe varimi vatema vanonzi nehurumende vabhadhara mari yekuripa varimi vechichena vakatorerwa minda kutanga muna 2000 vanoti vanotambira danho iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Kukandirana makobvu nematete kuri kuramba kuchenderera mberi mubato reZanu PF pamberi pemusangano uchaitwa pakati pemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevakarwa hondo yerusununguko. Vakarwa hondo yerusununguko vari muchikwata cheZimbabwe National Liberation War Veterans Association vari vanotsigira sachigaro wesangano iri vaChris Mutsvangwa vanoti mutungamiri wenyika, vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko, makurukota anoti vaJonathan Moyo, vaSevia Kasukuwere, nhengo yeparamende amai Sara Mahoka, uyewo mumwe wechidiki weYouth League vakudza yechipanga vanofanira kudzingwa mubato nekukonzera nyonga-nyonga. Blessing West Zulu Studio 7 abvunza mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia kuti ichokwadi here kuti vari kuda kuti vamupoko nevamwe vavo vadzingwe mubato.
Vanhu ivavo kana vakachengetwa vane vachengetwa nevanenge vachida kuvachengeta, asi kana Zanu iriyo Zanu ine zita rekunzi Zanla neZipra, handifungi kuti rinofanira kutikisana neZanla neZipra. The moment munhu akutikisana neZanla neZipra nhasi, that person does not, munhu iyeye haazi ano webato. Saka kana zvakadaro paine kutikisana bheta tiparadzane.
Mazita aya maaendesa here kumutungamiri wenyika kana kuti ndo zvamuroda kuzotaura pamuchaita musangano apa?
Isusu zvatakatotaura ipapo zvikabuda mumapepa, that is enough. And for people, vanhu vanenge vari vemusangano vanofanira kutora action kana vakarega inyaya yavo, but nyika yose pano paspesi pazivani muno munyika vaziva kuti ndo zvinhu zviripo.
Tataurawo nevamwe vechidiki ava kunyanya vachipanga vachitaura kuti ivo havaremekedze vamutsvangwa neutungamiri hwavo nekuti havaremekedze mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Munoti kudini mashoko iwayo?
Ari kuhwanda nyaya yekuti nokuti vamutsvangwa havaremekedzi vaMugabe nekuda kwechikonzero chekuti ari kuda kuti nyaya yake igamuchirike kuna vaMugabe kuti awane pekugara, nokuti haasiye. Dai aiveya hago nekupikisana navamutsvangwa, because vamutsvangwa igamba rehondo. Munhu akarwa hondo yechimuringa akanga asingapengi paairwa hondo yechimuringa, akanga ari rait. Saka kana nhasi makutanga kuzoti mutsvangwa haasi rait, vanongozoisa president kuti mission yavo ibudirire.
Saka zvamuri kudai zvikasatambirwa vaMahia muchaita sei?
Tozoona tasvika ipapo.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorereka, taedza kubata vamwe vose vari kunzi vari kukonzera kusawirirana mubato reZanu PF, asi vanga vasingadairi nharembozha dzavo. Asi Blessing azokwanisa kubata vakudza echipanga akatanga nekuvabvunza kuti vanzwa here zviri kutaurwa nevakarwa hondo izvi.
Ndavaunze recommendation yacho tigarire pasi.
Mambonzwa here mashoko iyayaya? Pane chamambotumirwa here panyaya iyoyi?
No, handizi kuzivai.
Vari kuti hamusi kuremekedza vanhu vakarwa hondo yerusununguko.
Vanani?
VeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ava mutsvangwa nevamwe vavo vana matema danda.
As long as mutsvangwa asinga respect the president, isusu hatimu respect chose you play.
Semaonero enyu dambudziko iri ringagadziriswa sei vachipanga?
Hapana dambudziko baba.
Hapazoite here matambudziko kuti vechidiki vari uku vakarwa hondo vari uku mubato?
Vamugabe vakarwa hondo, tinavo vamugabe.
Ko zvekuti vachipanga vari kunyanya kudyidzana neiri kunzi G40 zvavari kutaura izvi?
What is G40?
Hanzi chimwe chikwata chiri muZANU PF.
Ah, manje tingapindure zvemahese.
Asi pane urongwa here vachipanga wekuti vechidiki mutaure naivo vakarwa hondo ava kuti mogadzirisa sei matambudziko aya tichienda mberi?
Mutsvangwa haasi mawar veterans kacomrade. Mutsvangwa ndi Christopher Mutsvangwa. Isusu nemawar veterans tinodyidzana zvakasimba seZANU PF Youth League. Asina Mutsvangwa iye namatema danda vari 2 hatidyidzani nawo nepamusara petsika yavanoita yekushoropodza mutungamiri wenyika. The party is bigger than individuals, kacomrade. As long as vasingaite toll the party line, those two comrades, hatina ningirini, hatina ushamwari nawo. But ZANU PF Youth League newo Veterans Association nditsika nditsikewo ndiibhandi nebhurugwa hatisiya newo veterans. Those are our parents. We are children of war veterans. So there's nothing which can separate us from our parents.
Saka zvavari kutaura zvekuti mudzingwe mubato hazvisi kukushayisa hope izvi?
No, this is the office yebato. Tikutoita basa rekudefenda president vamugabe rekudefenda ZANU PF. Iye mutsvangwa akaratidza ari kumu wherever kwaanenge ari kana kungave kufamu kwake. Kana kubhawa, it's none of my business.
Vakudza echipanga ndiwo mutevedzeri wemunyori mubazi reZANU PF Youth League vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union rinoti rinotambira nemufaro urongwa hwehurumende hwekuti varimi vari mumapurazi akatorerwa vachena vabhadhare mari dzichashandiswa mukuripa vachena ava budiriro dzavakanga vaita pamapurazi avo. Mukuru wesangano iri vaPaul Zakaria vanoti kubhadhara zvivakwa nebudiriro zvakasiya zvaitwa nevachena ava kunopa varimi vechitema vave pamapurazi ava chiremera chekuti vakabhadhara zvavari kushandisa kwete kuti vakaita zvekubvuta sezvinotaurwa nevamwe. VaZakaria vanoti kubhadhara kwavari kuita mitero ichange ichizobhadhara vachena hakusi kuti vari kutenga ivhu ravari kurima asi kuti vari kungobhadhara vakanangana nenyaya yezvivakwa. Kutanga kwemwedzi uno gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakazivisa kuti hurumende yakanga yave kutanga kuita ongororo mumapurazi kuti ione ukoshe hwebudiriro dzakasiyiwa nevachena vakatorerwa mapurazi. Vachena vanodarika zviuru zvina vanonzi vakabviswa zvine chisimba pamapurazi avo achipiwa kune vatema asi minda mizhinji inonzi yakararira nekuda kwekushayiwa zvikwanisiro kuri kuitwa nevarimi vatsva ava. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZakaria kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Handioni sekuti chingava chinhu chingaremera vanhu kuti vave neownership yakadzika pamusoro pemunda wavanenge vachishandisa. Nyaya yecompensation iyoyo isu tiri muZimbabwe Farmers Union tichikurukurirana pamusoro penyaya dzakadai. Tinenge tichiona kuti idanho rinokwanisa kuti ripipe chiremera munharaunda yatinogara uye zvekare nepasi rose kuti vakanga varipo paminda iyoyo sekuzwisisa kuri kuita hurumende kuti vanofanira kupiwa compensation kwete yeland asi kuti compensation yemadevelopment avakasiya ari ipapo zvinhu zvavakashandira. Saka zvinhu zvinofanira kuti zvitariswe izvozvo zvitariswa nenzira yekuti hakusi kuti tangosvika tikatora yekutora haisisiri inokosha zvikuru. Nyaya yavapo ndeyekushandisa uye nekugona kuti uripo unokwanisa kuti izvi ndezvangu nenzira yekuti wakabvita miripo ikakondipi endawo kuenda kunorumba chikwama chatingataura titi isusu checompensation.
Asi varimi ivava munoona vachikwanisa here kubhadhara mari idzodzi?
Panyaya yekuzobhadhara apo pachaneta, nekuti zvinoenderana zvino nenyaya yekuti munda uri kushandisa zvakanaka here. Vechipiri, murimi awana here mari yekuti agone kunorima. Vechitatu, mamaketi acho aripo here anotsigirana nezvinhu zvakaita saizvozvo, uye kuti paurimi hwake hwese ari kuitawo here profit. Ipapo ndopandingati ndo panotoda kutokasirisa.
Asika vanhu ivava vaikwanisa kunge vachiwana rubatsiro kubva kumabhanga, zvinove zviri kutadzwawo kuitwa nevarimi varipo iye zvino, hurumende inotarisawo sei dambudziko iroro?
Ndonyaya iri kuita kuti paite mutauro panyaya yecompensation. Ndo zvandataura zvinoenderana nekutiwo futi vanokwanisa here kuti varimi vanokwanisa here kuwana mari kumabhanga.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Masangano akazvimirira oga nhasi aparura gwaro rinotarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvekodzero dzevanhu, kana kuti Stakeholders Report on Zimbabwe Second Cycle Universal Periodic Review. Masangano anosvika 56 ndiwo akaparura gwaro iri. Gwaro iri richaendeswa kuUnited Nations, iyo yakatara zviga zvinofanira kutevedzwa nenyika dzepasi rino munyaya dzezvekodzero dzevanhu. Masangano akazvimirira aya anga achitarisa zvakagonekwa nehurumende yeZimbabwe uye zvisina kuitwa nemazvo. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaLloyd Kufea.
Gwaro rinoenda kuUnited Nations, yatinoti iyo peer review inenge ichiitika kuUnited Nations, inenge ichitarisa kuti nyika yoga yoga zvairi kuita ndezvipi kuti kodzero dzevanhu dzinge zvichichengetedzwa nehurumende, maenderano nezvinenge zviri muconstitution, mubumbiro guru renyika yeconstitution yedu.
Pane zvamuri kuonawo, mungati hurumende yeZimbabwe iri kuremekedza here kodzero dzevanhu?
Pane zvimwe zvinoti netsei maonero edu isusu, kunyanya-nyanya kodzero dzevanhu dzinoenderana nekugara kwakanaka, uye nenyaya dzekuti kana vanhu vachida kuratidzira vachipinda angangave maparks kana kuti mastreets edu emuno maurban centers, vanhu vakaenda imomo vachiratidzira, hurumende inobva yauya kana kutumira masoja kana mapurisa, vobva vati vanhu maunganire chipanapa musina kupiwa mukana wacho nemapurisa. Uye nyaya anonzi ma enforced disappearance, zviya zvekuti munhu anongonyangarika, nonga muziva nyaya yaitaidza mara yanetsa. Patova negore rese tisingazive kuti akaenda kupi munhu iyeye.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaLloyd Kuvea vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. United Nations iri kuenderera mberi nekuziya matambudziko ari kutarisana nemadzimai pasi rose kumusangano weUN Commission on the Status of Women, uyo wakatanga svondo rapera kumuzinda weUN kuNew York muno muAmerica. Nhengo yeparamende inomirira bato reMDCT kumufa kwose amai Porina Mupariwa Gwanyanya, mumwe wemadzimai ari kumusangano mukuru uyo uri kutarisa nhunha dzemadzimai. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Takamira takadaizvi pana minista veministri yedu yevanhukadzi, kwouya magender commission yedu yakamirira hurumende. Tozoti kuna mai mtsvangwa mubati wechigaro weWomen's Parliamentary Caucus. Koita ini ndiri mutevedzeri wemubati wechigaro ndakamirira MDCT. Mai mtsvangwa vane vanoteerera vese vari kubva kusano vanoti mai Mangwendi, mai Mahoka, mai Nyampinga. Kozoti kuMDCN yekwava Welshman Ncube vakamirirwa namai Kumalo Tholakala Mahlamu.
Pane zvisungo zvamungade kuona zvichibuda here zvinozonobatsirawo madzimai ekuZimbabwe?
Tine constitution yatakaita muna 2013, asi munozoona zvakare kuti pane mitemo yakasaririra inoita kuti zvimwe zvinhu hazvizokwanisa kubudirira. Tingabata mutemo unobata zvamabasa, mutemo unoda kuti uchigadziriswa ubatane pamwe chete neconstitution. Mozoita mitemo inobata vana, nokuti pane mudzimai pane mwana, inofanirwa kuti inhongwe ichikandwa ibate uite mutemo mumwe chete, usati apa pane chidimbu apa pane chidimbu. Saka ndingangoti mitemo yese ine chokuita navanhukadzi inofanirwa kunge iri pamwe chete igopinda muconstitution, nekuti constitution kana isina kubata mutemo iwoyo munowanika zvakare kodzero dzevanhukadzi dzichiwanikwa dziri pasina kunyatsomira zvakanaka. Saka takadzidza kuti constitution yedu inoda kuti mitemo yese igadziriswe inova inobatwa iri kunze kweconstitution.
Pane zvamungade kuona zvichibuda here pamusangano uyu zvamuchanopa kurowa madzimai varikasara kuZimbabwe?
Hongu zvakanyanyisa, ndingangoti kutaurirwa hunyimo nekuda kwekuti takava nekuona kuti kunokwanisa kuti vanhu vakwanise kuwana mvura dzekunwa kana vanhu vakashanda pamwe chete vachiita tsvagurudzo dzekuti mvura yakakwana ingawanike sei, uyezo kuchengetedza nekuwana madiridziro ekuti vanhu vakwanise kudiridza ingava murivo angava maruva, zvakare vanhu vachizokwanisa kutengesa mirivo iyo. Inova mabasa anobatsira kutsumudzira maoko. Iye chechipiri chakanyanyondibata inyaya dzatakanga tichangobva kutaura kuparlamendi yekuZimbabwe, nyaya dzekushungurudzwa inonzi domestic violence kana kuti violence against women. Takanga tichifunga kuti pamwe dzinoitika kwedu chete, asi dzinoitika kwese jekerere. Kushungurudzwa, kurohwa, kutukwa, pondwa kwemavanhukadzi kuri nyika dzese, saka inyaya itori mudariro.
Amai Porina Mpari Wagwanyanya vanoenhengwe ebato reMDCT vachimirira Mufakose vari parunare kuNew York naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Sangano remisa Zimbabwe rinoti rinoshushikana zvikuru nekuramba bumbiro remutemo richityorwa nehurumende zvichitevera kurambidzwa necensorship board kwekuratidzwa kwebaiscopo rinonzi Democrats rinotsanangura nezvekugadzirwa kwebumbiro remutemo muZimbabwe. Mukuru wesangano remisa Zimbabwe Vanhlanhla Ngwenya vanoti vana veZimbabwe vane kodzero kuburikidza nebumbiro remutemo yekunzwa zviri mubaiscopo iri vasina kumbunyikidzwa. Censorship board inonzi yakarambidza kuratidzwa kwebaiscopo iri ichiti zvirimo hazvikodzeri kuti zvionekwe nevana veZimbabwe. Asi vangwenya vanoti vachashandisa mikana yose kusanganisira kuenda kumatare edzimhosva kuti nyaya iyi igadziriswe.
Tiri kunyanya kunyunyuta nekuti danho ravatora iri rinoviolata constitution, bumbiro remutemo ratiinaro. Mukanyatsotarisa bumbiro remutemo iro riri rinopa vanhu kodzero yekuti vataure vakasununguka, vawane information ya irimo mubaiscopo iri Democrats vakasununguka vasina kudzvinyirirwa. Apo tonzwa kuti censorship board yangoti aiwa baiscopo iri Democrats harikodzeri kuti ringe richipiwa vanhu richionekwa nevanhu, nokuti zvariri nazvo hazvifani kukuonekwa nevanhu. Ndopa tinozotanga kubvunza kuti ko masimba iwawo anobva kupi, iro bumbiro remutemo richipa vanhu kodzero rekuti vapiwe information vaone zvavanoda vataure vakasununguka vasina kudzivirirwa kana nani zvake.
Saka imi mune matano mamwe here amatora kunze kwekuburitsa gwaro kuti censorship board munge muchizivisa nekunyunyuta kwenyu?
Isusu matano atinowanzotora ndekuti tinotaudzana nemaorganizations akadaro, tinotaudzana uyezve nemaministers vari muhurumende tichitsanangurirana kuti sei isusu tichizoona senge kudzvanyirira vanhu madecisions akadaro. Uyezve sezvamunoziva mwedzi wapfuura tisi takaenda kukoti kuti criminal defamation needs inzira imwe iripo yatiinayo yatogona kutofamba nayo kuti zvigadziriswe, nekuti provision yavanoshandisa masimba avashandisa avatora kucensorship and entertainment control act haenderani nebumbiro remutemo.
Makamboitawo here mukana wekuona baiskopo iro redemocrats?
Isusu takaiona democrats because haina kutanga nhasi nyaya iyi, yakambobuda mumatv esatellite gore rakapera iri. Hapana chandingati hachikodzeri kubuda muvanhu, nekuti baiskopo irinotaura nezvekuti constitution yakaumbwa sei, chiichaiitika, machallenges angaripo ipapo panzira yekuti tisvike patiri iye zvino. Zvese vanhu vane kodzero yekuziva.
Avanga vari mukuru wemisa Zimbabwe vanhlanhla Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Vanhu vanosvika makumi matatu vafa nhasi muBrussels, guta guru reBelgium, zvichitevera kubhombwa kweguta iri nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero vanoshanda neIslamic State. Vanhu vanopfuura mazana maviri vanonzi vakuwarawo muchiitiko ichi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vati nyika yavo iri kuchema pamwe neBelgium vakashorawo chiitiko ichi. Mabomba aya aputika pachiteshi chechitima uye panhandare yendege. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe uye vaimbowe nhengo yeMDCT muzvare Grace Quinje ava vanogara pedyo nenhandare yendege yabombwa yeZaventem.
Ine ndinogara padhuze chaipo nepaairport zvekuti imwe dziri kubva ikoko ndiri kutoinzwa ndiri pano pamba pandakagara.
Tichitarisawo maamiriro akaita zvinhu ikoko, zvakaamira sei?
Kuna zvinhu zviri kutityisei, Blessing, nokuti materrorist attacks aya akanga akarongwa kuti aitwe last year. Tiri kurangarira kuti ndonguva yakanhikirikina yakabhomba vana Salah Abdesalam kuFrance kwakafa vanhu 130. So vavakatotretena kuti muno muBelgium futi vachada kuita mamwe maattacks. But ndofunga ne kuva vigilant kweintelligence yemuno mune security vakaitwa delay and then vakazobatwa last week.
Sezvo muchigara padyo nenhandarei, manzwa here pabhombwa kudengeneka kana kuti pane zvamanzwa here?
Aiwa, ini nhangu hapana, ndazongonzwa ruzha, ndazongonzwa commotion, but handinaona tonzwa specifically kuningi noise yekubhombwa. Ndazongonzwa mahelicopter nendopandaiza kuti nditarise ndikazoona panews zvakutonzwa ndozvaitika.
Mungati muchiri makagadzikana here imomo Brussels?
Zvinotinetsei nekuti pari zvino ndanditeerera hangu president vekuFrance vachipa press conference because vo vakawirwawo nedambudziko iri last year muna November vachitaura tee zvino vane of course vanofanira kuprotecta ruzhinji rwevanhu but also vanofanirwa kurespekta mahuman rights evanhu. So isu zvedu kufila safe kuno kuBelgium ndofunga tiri safe zvedu.
Ko, pane vamwe here vekuZimbabwe variko vamakwanisawo kutaura navo?
Ndatotsvagona maichibhebhe kuseni vari concernedwo, ivo vari safe. Handizive kuti vamwe mamwe maZimbabweans, but tisati tanzwa zvedu kuti kune vaaffectwa here. Pari zvino hatina hangu information.
Muzvare Grace Quinche vanogara kuBrussels vari parunare kuBelgium kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reInternational Criminal Court rabata nemhosva dzehondo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeDemocratic Republic of Congo vaJean Pierre Bemba. Dare rekuHague rabata vaBemba nemhosva dzehondo dzine chekuita nekuponda vanhu uye kubatwa chibharo kwevanhu muCentral African Republic muna 2002. Vemabhizimusi vekuSouth Africa vari kushanya muZimbabwe vari kuita misangano nevakuru vehurumende uye vemasangano emabhizimusi muZimbabwe nechinangwa chekuda kusimbaradza kudyidzana munyaya dzezveupfumi. Chikwata ichi chiri kutungamirwa nemutevedzeri wegurukota rezvekutengeserana muSouth Africa, vamuzwandile Masina. Mukuseya nyai Blessing Zulu abata mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaDev Tinorupiri avanoti kudyidzana kwakanaka asi pari zvino kwakarerekera kuSouth Africa.
Hongu ichokwadi takakwanisa kusangana navo. Kake chipiri vachiuya vekuSouth Africa vemabhizimusi vachida kuti vaongorore kuti vangatangawo mabhizimusi avo here muno muZimbabwe. Uye vamwe vane chido chokuti vatumire zvinhu zvavo kuno kuZimbabwe. Atinoti iwo maexport from South Africa.
Asi muri kuonawo sei imi kudyidzana kweZimbabwe neSouth Africa uku? Pane zvinyunyuto zviripo here?
Kudyidzana kwedu kweZimbabwe neSouth Africa pari zvino kwakarerekera divi rimwe chete. Tine mari dzakati wandei dzatichiri kukwanisa kuti tiite kudyidzana kwedu kunogona kunge kwakaenzana. South Africa ndo iri kunyanya kuunza zvinhu zvayo muno muZimbabwe. Kupinda isu tichiendesa zvinhu zvedu kuSouth Africa. Saka naizvozvo mari yeZimbabwe yakawanda inenge ichibuda kupinda mari yatinowana kubvawo kuSouth Africa. Zvinofanira kunge zvakangoenzana kuti upfumi hwedu hwenyika yedu hunge huchishandawo zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti ivo vamwe vana muzvina bhizimisi vekuSouth Africa vari kuchema chemawo kuti Zimbabwe yaisa mitemo yakawandisa iri kuvavhiringidza kuti vange vachipinza zvinhu zvavo zvavari kugadzira muZimbabwe. Zviri kufamba sei?
Idzodzo ipfungwa dzavo dzavakauya vachinge vainadzo. Hapana anorambidzwa kufunga zvaanenge afunga kusvikira azoudzwa chokwadi nevagari vemunyika imomo. Isusu vemabhizimusi tinoti haisi mitemo yakaitwa zvakanyanya. Tofunga tinoziva 2008-2009 patanga tiri pahyperinflation. Isusu zvenyika mashopu edu akanga asisina kana chirimo. Hurumende yedu kuti ikwanise kugadzirisa dambudziko iri vakamboregedza mitemo nezvekutengeserana kuti isanyanyisa kushandiswa kuti vanhu vakwanise kunge vachitenga zvinhu kunze zvichiuya muno muZimbabwe. Nokuti muno muZimbabwe indastri yedu yanga isingachanyanyo kusevenza zvachose. Saka pari zvino indastri yedu yaakumuka saizvozvi. Nyika yedu kupfurikidza nehurumende vava kutanga zvekare kudzoreredza mitemo iyi yakayanga iri. Saka vamwe vedu vanenge vakuita zvokuti isusu zvenyika tava kudzivira kuti zvinhu zvichauya kuno.
Mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaDev Tinorupiri vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rakazvimirira roga reZimbabwe Civic Education Trust kana kuti ZIMSET rinoti riri kufara zvikuru neurongwa hwaro hwekudzidzisa vechidiki vanogara kumaruwa kuti vasimudzire nharaunda dzavo nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kudyara miti nekurwisana nedambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Sangano iri rinoti riri kuita urongwa uhwu kunzvimbo dzakaita seDombo Shawa nedzimwe richibatsirana nemapazi ehurumende anosanganisira Environmental Management Agents. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk chevechidiki kana kuti the connection. Apo tichange tichitarisa nyaya yekupa vechidiki ruzivo rwekuti vazviitire mabasa avo uri kuitwa nemasangano akazvimirira oga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Vakarwa hondo vanoti vampoko vakasukuwere navaJonathan Moyo varasika gwara remusangano weZANU PF nekudaro ngavadzingwe mubato. Asi mumwe wechidiki ari kunzwiwo arasika vakudza yechipanga vanoti zviri kutaurwa nevakarwa hondo ndezvemugotsi matsuro. Varimi vatema vanonzi nehurumende vabhadhara mari yekuripa varimi vechichena vakatarurwa minda kutanga muna 2000. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuunikai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichitimurai zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina Chris Gande naMavlas Muhlanganya uye.